Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZimai Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzidzira mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpirinya aidiwa ku Rwanda nemhosva yekuponda vanhu. Amai Naspa Manyawu vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushora zvakasimba mutori wenhau Simba Chikanza wede panhau repadande mutande rezimai.com ichiti Chikanza ari kuchidzira amai Mnangagwa achiti kana vakasagara pasi naye kupedzisa hurukuro kana kuti interview yavakaita achabudisa pachena zvakataurwa naamai Mnangagwa vachiti zvisabudiswa. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yaamai Mnangagwa muzvare kudzai gumbo vanoti Chikanza akafonera amai Mnangagwa achida kuvabvunza pamusoro pezvinhu zvisinei naamai Mnangagwa, asi amai Mnangagwa vakataura naye vachiti zvisabudiswa kana kuti off the record. Amai Mnangagwa havana kuzogara pasi naChikanza kupedzisa hurukuro yavo iyo inonzi naChikanza ndiyo yanga ine basa kupfuura zvavakange vambokurukura zvose. Chikanza akazopa amai Mnangagwa maawa masere kuti vapedzise hurukuro yavo naChikanza. Chikanza achiti kana amai Mnangagwa vakasaita izvi achabudisa vhidhiyo vachitaura zvavakange vati zvisataurwa pachena. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stand Mukasa vanoti hapana chavanoona chakaipa pane zvakaitwa nemutori wenhau Simba Chikanza, vachiti hapana anoziva zvakatenderanwa nevaviri ava, vachiti haisi mhosva kubudisa pachena zvinenge zvatenderanwa pakati pemutori wenhau nemunhu waari kutaura naye.
Hatina chokwadi kuti zvinhu izvi zvakaamba kupi. Hatina chokwadi chekuti akatanga kufonera mumwe ndeupi. Asi chatinoziva ndechekuti Simba Chikanza munhu anofonera wese munhaada, haatyiba. Ndinoziva makore akambofonera vice president kumba kwavo. Mutori wenhau asingatye anoenda kusingaende wamwe. Saka panyaya iyi semutori wenhau ari kutaura nemunhu wemuhurumende womudzimai wemunhu ari muhurumende ane maruramiro ekubvunza mibvunzo achipindurwa. Kana apindurwa ane maruramiro ekuzivisa vateereri kuti mibvunzo yandabvunza iyi yapindurwa zvakadai nezvakadai. Zvandiri kunzwa ndechekuti First Lady mayawo wakatiwo zvinhu zvavaitaura nawo zvanga zviri off the record. Off the record chibvumirano pakati pewapepeti wenhau vanotora nhau nemaofficials kuti zvandiri kutaura izvi hatisoda kuti zvishambadzweba. Asi hatizive kuti pakasvikira nachibvumirano chakadaro here wasati watangisa kutaura. Tinonzwa kuti wakataura ndikati 45 minutes here. Zvinoreva kuti zvese zvaitaurwa for 45 minutes zvanga zviri off record.
Kana mutori wenhau achitaura nemunhu yatinoti interview, muno uyu ari kutaurwa naye akati off the record kumtoriwe nawo zvine uremu hwakadini zvinoreva chii
zvinoreva kuti uyu mutongi ari kutaura zvimwe zvinhu zvaasi kuti zvishambadzwe saka zvaakune mutoriwe nawo kuti abvume kana kuramba unogona kutaurwa zvinhu zvakawanda zvaunofunga kuti vanhu vanofanira kuziva asi kana wanzi off the record zvinoti hauchaushambedzaba saka ndeinonzi ethical dilemma yemaripota
kutaura kwaita kwakaita mutori wenhau kuti ndiri kupa amai Munangagwa maawa masere 8 hours kuti vapedzise interview yangu navo kana vakasabvuma izvozvo ndinobudisa zvinhu zvavakati off the record munofungei nenyaya iyi papundwa mutemo here pachorwa mutemo here apa Professor Mukasa
chinhu chekutanga ndechekuti wakabvumirana here kuti zviri off the record wakabvumirana here kana wasina kubvumirana saka haana kutyora mutemo ba hausi mutemo ba inonzi ethics ethics kungo chingova chibvumirana chiba wanotora nhau kuti tinotora nhau nemuti wekuti kana kashambadza zvinhu zvazviri off the record haasungweba hapana mutemo unomusunga so ndochii chekutanga chiripo ichocho dzidzi kuti wakabvumirana here ndiri kunzwa kunzi Simba Chikanzi ari kuti hapasina chero chibvumirano chakadaro ende chimwe chinhu chaari kutaura iye Simba wacho ari kuti iye ndirike first lady ndiwo wakavafonera haasi iye Simba akavafonera ndiwo wakavafonera saka kana uri mutungamiri ukafonera munhu anotora nhau zvese zvakatotaura zviri on the record ngekuti uri mutongi anoita zvinhu zvinobata ruzhinji rwevanhu saka vanhu vanoda kuziva kuti mutongi uyu ari kutonga sei nyaya i dzakadai kudzibata sei chimwe chinhu chikuru chandida kutasimbisa panapa ndechekuti Simba Chikanza naHopo Chingono wamwe chetewo pane chinhu chikuru chavakafanana nechinhu chikuru chavakasiyana chavakasiyana ndechekuti waChingono anonzi investigative journalist anoruma achipuruzira waChikanza igangsta yekunew york uya anotakura inonzi switch plate anobaya haapuruzire ba asi chaanofarana ndechekuti wese wanorwira wari kudiwi rimwe chete rekubatsira vanhu vekuzimbabwe saka iye zvino handi vanhu vanoombera maoko kune both Chingono naChikanza ndekuti wari kurwira ruzhinji rwekuzimbabwe
avo vange vari vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 vachinyora patwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti zvinokatyamadza kuti vamwe vatori venhau vave kumanikidza vanhu kutaura navo vachiti zviri kuitwa naChikanza kushandisa internet kutsvidzira vanhu kana kuti cyber bullying rukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vafrederick shava vanoramba kuti zimbabwe yainge ichichengeta Proteas Mphirinya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere 800,000 muna 1994 kuRwanda vachichisi veUnited Nations vaitungamira kutsvakwa kake vanoti Mphiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare ambasada shava vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunyura kuti zvionekwe nenyanzvi kuti ndiye here izvo zvakazopa kuti azivikanwe kuti ndiye mukuzeya nyaya iyi tabata vafrederick shava
pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangura kuti isu seZimbabwe tanga tisingaziviwo futi kuti Mphiranya wacho ari pati ari kupi nje statement iyo ndiyo ichatiguida I don't have a copy of it here but ndo statement yatikuisa iyo
asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo
Tati chanda nao piketo wangu achuya duwana mzete wangu achida kubatiru wa taba sarangu tatisina itira ya panda chisa tatisina mzako wae
asi se urume ndipani zingu oe desa muru kuita kuti muongorore kuti zakafamba sii kutangari mnika kengu wa yaka reba kudai
iye zini mkuti alalawa ni report report ya la shambaza waka waka sika mkwa tiriwe takuta rikai mkuti chakajuche mbo itika mbili ya wampuranya
guru kotari nonane zokujiza nane zibwe nyika wa Fred Kishava vange vari parunare muharare sikbedari norira kodzero dzevanhu vakenned masiye vanoti havatenderani nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive na mpiranya
pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutananguka kuti isu sezimbabwe tanga tisingazivo futi kuti mpiranya wacho ari papi ari kupi nje statement iyo ndiyo ichatigaidza I don't have a cop of it here but no statement yatikuisa iyo
asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora United Nations apo
tati mushanda nawo pekuti vanga vachiuya duvaro zvese zvavanga vachida zvekubatsirwa tabasa ravo tatichivaitira hapana chinhu chatatichiva nzako vari
asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai
iye zvimwe nokuti ava vava neripoti report yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti chakachii chaimboitika nenyaya yamupuranya
bwetari norwira kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunhare nestudio 7 Mai Naspa Manyau ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa muHarare dzekutsvaga anotora chigaro mudare reSenate chekutsvaga mudzimai anotora chigaro chakasiwa naSenator Rejoice Timire avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 gore rapera. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Amai Manyau avo vamirira kutora mhiko vanoti vacharamba vachirwira kodzero dzevakaremara uye vanoti kukunda kwavo kwavaisa pachinzvimbo chiri nani chekuita izvi. Vakawana mavhoti makumi mashanu nemasere 58 uye akavatevera amai Ana Shiri vakawana mavhoti makumi mashanu nemanomwe 57. Amai Manyau vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekukunda kwavakaita.
Ndakanzwa pani kusvika zvese pamutete nekuti constituency yangu vakaratidza kuva nevimbo neni saka chinhu chakandifadza and chinhu chinondisikisa futi kuti dai Mwari vandibatsira ndakwanisa kuita zvakatarisirwa neconstituency yangu.
Vaenderera mberi vachiti vave pachinhano chepamusoro chekuti varambe vachiita basa ravagara vachiita nguva dzose.
Apa ndane capacity saka andione kuti pane zvakasiyana nekuvira kodzero pachena. Apa I'm now ndingati a mouthpiece of the constituency saka ndinenge ndichishandawo neconstituency yangu. Constituency yangu ichinditumo zvairi kuda kuti zvisvike kuti tigove neupenyu hwakanaka.
Amai Manyau avo vakavamba sangano reArt Foundation Trust vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevakaremara uye vanotiwo vanofara chose kuti hurumende yave neurongwa hwekusimudzira vakaremara kana kuti National Disability Policy uye vanoti vamirira mutemo unoita kuti hwaro uhu hutange kushanda kuti vakaremara vabatsirikane. Vanyasha Nauma Dzongwe avo vanhu vemunyarikani wevakaremara kana kuti Ambassador for Disability kuAfrican Union vati vanotarisira kuti amai Manyau vachabatanidza vanhu vese vakaremara munyika asi vakati vamiriri vevakaremara muSenate vashoma.
Tikatarisa kuti disability constituents ine 15% of the total population saka tikatarisa kuti isusu 15% yese miriwo nevanhu vaviri. Vanhu vaviri vanopedza se kana chiona MP chaicho anokundikana kuti anga achimirira constituency yake ichecho hakwanisi kuipedza kwokuzoti vanhu vaviri vangapedze here nyika yose.
Vanorwira kodzero dzevakaremara uyewo vakavhota musarudzo dzane zuro wamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti amai Manyau vachabatsira kugadzirisa matambudziko akawanda anosangana nevakaremara munyika.
Chekutanga kuti tinge tine transport yekutione vanhu vakaremara vanokwanisa kushandisa. Chechipiri kuti vanhu vanowana iyaya inonzi assisted medical treatment order vange vachikwanisa kuwana order iyoyo kusvika vawana mushonga kana kuti kusvika vatenga mushonga nezvimwewo zvinoita kuita nevapresidenti vescholarship.
Mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti National Disability Policy inopa gwara rekuti hurumende ichagadzirisa matambudziko evakaremara sei munyaya dzese dzingava dzezvifambiso, dzidzo nezvimwe.
Saka tiri kutadzisa kuti seneta vane gwara yatingatiya roadmap yekuti vakabata polisi vanenge vachiona mafungiro evanhu vakaremara, nokuti polisi iyoyi yakagadzirwa ichiteerera zvakare matambudziko evanhu vakaremara vakanga vachiparticipata vachivawo involved mukugadzirwa kwayo polisi vachitaura matambudziko avo ichibva yafremwa.
Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakapinda musarudzo idzi vanoti dzakafamba zvakanaka chose pasina mutauro sezvakaitika musarudzo dzemabi elections dzakaitwa muna kurume. Vamwewo vakapinda musarudzo idzi ndiye amai Manduna Stembeni vakawana mavhoti makumi mana nemasere, amai Alice Chimwaza vakawana mavhoti matanhatu, amai Ethel Monde vakawana mavhoti mashanu, amai Catherine Daniso vakawana mavhoti matimana, kozoti amai Vongai Mutokoti vakawana mavhoti mana chete. Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri, munhukadzi nemunhurume, vanomirira vakaremara musenate, asi vakaremara vanodawo kumiririrwa muNational Assembly uye kuti vamiriri vavo musenate vawedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Monewsday, kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti yakwidza mutengo wesimba remagetsi nechinangwa chekuti vanhu varambe vachiwana simba remagetsi. Kambani iyi inonzi ine zvikwereti zvikuru uye zvakawanda. MuNewsday makare zvirongwa zvekugadzirisa nyaya yezveupfumi zvakaziviswa nava Emerson Munangagwa zvondirapera pamwe chete nemugurukota rezvemari vamuturi Ncube zvinonzi zvava kukonzera kushayikwa kwezvinhu zvizhinji zvinogadzirwa munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nda kutaura maererano nezvezanu PF kuti iye zvinezvi yazosvika pakuremerwa, yasvika pakuomerwa. Zvafanana nababa ari pamusha anovatadza kupa mhuri chikafu, musha iwo haumbomira zvakanaka. Ndozvaita zanu PF iye zvino takuona iye zvino vakusvika pasaizi yekuti wano wakarikuruta masoja osvika pakubvunza mibvunzo yekuti munoona sei nachamisa. Vavo vane hondo yekurwisana nachamisa iye zvino, paimboti vagadzirise zvinhu zviri munyika vari kuita basa rekudzinganisana nachamisa. Ngavasiye mukomanda wechidiki uyo ambopinda avaratidze, nekuti kumhanyisana kwavari kuita naeka vari kutotadza kugadzirisa zvinhu zvemuzimbabwe zviri pagiraundi. Iye zvino maticha haana mari, asi tiri kuona vari kuenda vachinorasa zvavo mari uko vachipa machifi. Chokwadi munhu akaenda kukoleji akapedza makore vari kutadza kana kubhadharira zvevanovadzidziswa, vari kutadza asi vosvika pakupa machifi mari yekuti vashandise zvavo.
Ine mubvunzo kune hurumende iri kutonga hurumende yedu yezanu PF kuti iye zvinoizvi vari kuti vari kuda kupa madzishi motikari, vari kuda kupa madzishi emari dzemaairtime. Zvavari kuita kumapurisa, vakuru vamapurisa vari kupiwa maairtime kuitira kuti vakuru vamapurisa vatume vamapurisa vachiti endai munorova, ndozvava kuita kumadzishi. Toda kutora vada kupa madzishi kuitira kuti madzishi agowana kusunda vanhu. chiro madzishi akasunda vanhu vana havachadi because pandinopinda ndinovhota ndinashe ndinopinda ndindoga ndovhota ndindoga pandinoda chiro vakaita sei ZANU-PF chirekaita sei ZANU-PF apachina apachina chaida chiripo ndochongoti madzishi achangotora mota idzodzo ongodzishandisa chizvavakaitwa kwamutariko vakanotora muhuku nechichi vachipa vanhu vanhu vakangotora akatora mabhasikoro akaendesa kubhinga vanhu vakatora sakavhotera chii chipusi vanhu havachadi
pastudio 7 apo makadiko vashamarari vese vestudio 7 ndakotora pamusoro pemurume uyo wakaroora umwe nemurume vanhu vaitoziyana vanhu vaitoziyana zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora muroora watoita apa asi muroora kwaye murume umweni zvinorwadza ndichipesiramwe ndichiti aiwa mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde ndini zvangu zvingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya uno ndosouth africa eastern cape
aiwa ndabatikana vanhu vamwari nenyaya yakaitika Wonder Valley muzimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti ndo ndatenderera zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka variko vakawanda zvokuti ndo asi ndopo unowana umwe murume achida kufemera mugodzi noumwe murume akoma aiwa mwari devapindira ndapota ende ndarwadziwa vana vemuzimbabwe vakanaka zvokuti ndo iwo ubva wada umwe murume zvandiremera
pastudio 7 apo makadiko ndini star member vakomana ngatipepukei vakomana nyika iri kuenda kumawere takatarisa
ya inini ndini Kruger ndiri kuno kueastern cape ndinoti vamunangaro ava zvavakonawa kutonga ngavasirewo umwe amboitawo nenzira yaanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawo kutonga nyika iye seyefemili kai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizi zvefemili seuchifi kana usabruk waunonzi kwanzi handiho mudzinza rekwedu aiwa kana munhu akonewa ngapewo umwe muambozamavo ndozipapa pachozo kuti vanhu vasiye vachirova vanhu vachidana vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatiri kugarira kuzano taita tinde kutriplec
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sangano rezimbabwe union of drivers and conductors ZUTCO rinoti riri kushanda nemamwe masangano mukuona kuti nyaya yekutakurwa kwevanhu kunofamba zvakanaka zvichitevera mashoko ehurumende ekubvumidza mamwe makambani kuti atakure vanhu kunze kwekambani yezupco mutungamiri wesangano rezutco vaudza studio 7 kuti sangano ravo rinorumidza zvikuru mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nedanho ravakatora rekubvumidza mamwe makambani nevamwe vatakuri kuti vatakure vanhu kunze kwekambani yezupco vachiti sangano ravo riri kushanda kuona kuti izvi zvinobudirira nokuti vanhu vange vachinetseka zvikuru
tinoda kutenda mutungamiri wenyika nekuvhura kwavakaita public transport yanga iri mumaoko mezupco nguva yese mushure mekunge kwaiswa mutemo unoti SI 83 of 2020 wakanga usingabvumire kana ani zvake kuti ashande mupublic transport asiri muzupco saka maoperators anga asingabvumirwi saka kuvhurwa kwazvaitwa kunoreva kuti mabasa aakuwanikwa tanga tiine dambudziko musekta medu rekuti kumatrucks ndokwanga kwasara kuine basa kupublic transport kwanga kwafa. Nekuti kumakombi kwanga kuchitora vashandi vakawanda zvikuru. Saka tinoda kutenda mutungamiri wenyika nechinhu chakadai cha tiri kuti chisakanganiswe nevamwe vane mainterest avo chibude zvakanaka. Tinotarisira kuti local government inogadzira maregulations ichitarisawo kunetsa kuri kuita transport. Vana vanga vakuita zvima drugs, vana vanga vakuita zvakasiyana siyana. Saka tinoda kutenda zvikuru nedanho rakatorwa irori rinoreva kuti vana amenity for transport vakuwana mari dzemapermits dzemaoperators license, vana VID vakutanga kushanda kwakuitwa mafitness edzimotokari, uyewo kumadoctors mamedical examinations akutanga kuitwa. Tikatarisa kukanzuru marank disk zvakutangawo kuitwa. Saka economy yakutanga kuvhurika. Kune vanga vachigadzira maseats, vanga vachitengesa maspace, juti, vanazinara, nekuti makombi akawandisa anosvika kumaandarika kuma 30,000 kana anyatsotanga kufamba ese. Saka toda kutenda hurumende zvikuru kunyanya kune mutungamiri wenyika.
Vamaguraminga, mutsauko wamakatarisira ndeupi uye mutsauko wamuri kuona ndeupi?
Tikatarisa pakutakurwa kwaiitwa vanhu mashure kwese uku. Vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa, vanhu vaichema nekukwidzwa kwemafezi. Kukangonzi kwanaya kana kukanzi kwaita shortage transport kana kukanzi kwanetsa diesel, vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa. Izvi zvaikonzerwa nekuti kwakanga kusina maassociations. Tinotarisira kuti kanzuru yedu nelocal government even neministry of transport vakabvuma kushanda nemaassociations kukaiswa mutemo. Zvinhu zvese izvi kunenge kukusisina.
Imini sesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, chii chamuchaita mukubetsera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka?
Isu takatogadzirira kare, isu seZUDAC takatobatana nemaassociations kuti tione kuti tagadzirisa zvanga zvichiitika kumashure. Kwanga kuchiitika tsaona dzekuti vamwe vaidhiraivha vasina malicense, vanhu vaitukwa, zvizhinji zvaiti vasabhekijera vanga asina kwokunoripota. Saka tiri kutarisira kuti masystems ataisa iwaya taane macode of conduct emadrivers, kwaane macode of conduct emaoperators kuti zvinhu zvimire muno zvakanaka. Saka nyaya dzekuti maovercharge akunenge kusisina, nyaya dzekutukwa nekuharaswa kwemadzimai mumarenki kunenge kusisina, nekuti tinenge taane mamonitors, tinenge tapa vanhu mabibs avanopfeka vachimonita. Munhu anenge haangomiri muringi asina chaari kuita. Munhu anofanira kugadzizikanwa nezita rakapinda council, uye anofanira kugadzizikanwa nevanhu kuti ari kuitei. Saka zvinhu zvese zvaitika kumashure kunenge kusisina. Vanenge vakuda havo kuenda kumusvikasvika vanenge vakushaisa vanoendera, nekuti murengi munenge makarongeka muine motokari dzine mapepa, muine madrivers ane mapepa, uyewo zvakare munenge muine hunhu hwakanaka. Mota dzedu dzinenge dzine mapassenger insurance, mota dzedu dzinenge dzine mapepa anodiwa. Saka kudzingirirana kuya kwakombeke kuchiitwa nemapurisa nemakombi kunenge kusiko. Saka zvizhinji tarisirai kuti maassociation zvinenge zvapera, nekuti anenge akanganisa maassociation anodzingwa, anenge akanganisa maassociation nemadrivers anodzingwa, nekuti association inokwanisa kudzingwa nekuda kwokuita kwemamembers ayo.
Avo vange vari mutungamiri weZUTCO vaFred Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZimai Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzira mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpiranye aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu. Amai Laspa Manyau vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare resenate. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.